Iyi inyaya yezvokwadi inobva mushoko raMwari. Kwakati kwapfuura makore mazhinji zhinji kwazvo, mushure mekunge Mwari vachinge vavimbisa kumuprofita wavo kuti kwaizozvarwa muponesi, zvino kuzvarwa kwaJesu kunoenda nenzira iyi. Pakanga paine mumwe musikana ainzi Maria, uyo akanga ari mhandara asina chipomerwa uye aida Mwari. Akange avimbiswa kuzowanikwa naJosefa. Rimwe ramazuva, Mwari vanotuma ngirozi kubva kudenga kuuya kumhandara iyi. Ngirozi inosvika ikati, kwazuwai Maria, tarira uchatakura mimba kuburikidza nomweya waMwari, ugozvara mwanakomana, ugomutumidza kuti Jesu. Maria anobvunza akati, zvingagodero sei ini ndichigere kuziva murume? Tarira mweya waMwari uchakuvhumbamira, ipapo uchatakura mimba. Maria anoti, ngazvive saizvozvo sezvamareva kumuranda wenyu. Maria anotakura mimba. Zvino Josefa akati achiona Maria atakura mimba, akafunga kumusiya chinyararire, nokuti akanga ari munhu asina chipomerwa uye akanga asingade kumunyadzisa pavanhu vazhinji. Ngirozi inouya kuna Josefa kuhope ikasvikoti, Josefa, usasiya Maria, mutore ave mudzimai wako. Tarira akatakura mimba kuburikidza nomweya waMwari, achazvara mwanakomana, womutumidza zita rokuti Jesu, nokuti achaponesa vanhu vekwake kubva muzvivi zvavo. Ipapo Josefa anomuka kuhope, anotora Maria anova mudzimai wake. Maria anozvara mwanakomana, vagomutumidza kuti Jesu sezvakanga zvarehwa navaprofita. Uku ndiko kupera kwenyaya yezvokwadi inobva mushoko raMwari.